ambassador kamuka moyo angari nengo ye positive yedu zvamutse zvinochigaro kuita iyo sambi kuita mushumo tapisiti saka tinozva kuti changa chinogaro chakakosha streak nokuti ndicho chakachishambaradza nyaya yebato redu progress iri kuitika mubato redu sezvo basi bato redu ririro the only party so kushaiko kwavo kunogwadza zvikuru.
Mabasa api anocherechedzwa nawo vaSimon Kayamoya?
Murume akabva kure nechinhu ichi tinomuziva achiri underzap kuti kurwara nyika inoiyi nezita tikamuona achifamba negwara remusangano akauya pakuti murandiseven pakabatanidza zapo angari kuti ipapo akabata zvigaro zvakasiyana siyana. Ndinorangarira kuti kune rimwe gore paakandobata chigaro chokuita iye senior minister which had set him actually to become the next vice president of the ruling party nenyika yedu yezimbabwe asi kukazouya vamupoko ndo vakazotora havo chigaro ichocho. Saka munhu anga atove very very senior mumastructures edu ezanup f saka kurasikirwa navo chinhu chinosirisa zvikuru. Tinonzwa urombo hukuru chaizvo tichikuchema nemhuri yekwamoyo asi mhuri kamoyo ichifanwa kuziva kuti anga asiri mwana wavo woga anga mwana wevhu anga mwana wezimbabwe.
Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vari pedyo naambasada Moyo, zvii zvamungataurawo paukama hwenyu naambasada Moyo?
Chinhu chandinorangarira very quickly and fast is that mukuru uyu angari mukuru wekugara achisekera nachinyemerera. He was always jovial. Kashoma pananga panogona kuti ndakambomuona akatsamwa angari munhu aida kuyaranyisa zvikurusa angari munhu aida kugara murunyararo. He was a peace loving person aiita avoid maconflicts as much as he could angasiri munhu who would go out of his way kuti ad create conflict or enemies uyezve munhu futi aiterera and who would take instructions from anybody who was above him and aigona kuteerera munhu ari pasi pake. Saka munhu anga ane a very good trait as a human being a leader a political leader as well.
Pane urongwa here hwati hwaziviswa kusvika pari nhasi nemafambisiro ari kuitwa rufu rwavo?
Hapasati paita anything yatanzwa asi tinodayira kuti tichatanga kunzwa zvakawanda although tichitoziva kuti iobvious case is a national hero. Hapana two ways about it, hapana any discussion.